nhasi tangatiri kumarondera West kumahuseko apa tanga tine musangano wemarondera cluster. Munoziziva kuti bato redu rine maclusters akasiyana-siyana ari kushanda under program yedu yemugwazo. Saka nhasi advocate Nelson Chamisa vanga vachikurukura nemacluster nemachain champions tichigadzirira kuti tichilaunch campaign yedu mazuva ari kuya ari kuteera. Tiri kulaunch our campaign officially. Saka taakugadzira nyika yese kuti tigadzire shanduko. This year tinenge tichifokasa panyaya yemobilization, nyaya yeturnout yetu vanhu vagadzire kuya kuzovhota, nenyaya yekugadzira kudifenda kwetu vhoti zvikuru sei kumaruwa, nekuti nyika yese iri kuda shanduko. Kuti shanduko iuye, munhu wese weZimbabwe anofanira kunzwisisa kuti munhu kana wakanyoresa kuvhota yanguva yekuti munhu wese tiende kunovhota.
Munotarisira kuparura urongwa hwenyu hwekutsvaga rutsigiro kana kulaunch manifesto yenyu riini? Tichiona kuti kwangosara mazuva 53 kuti sarudzo dziitwe.
Manje manje mazuva ari kuteera muuchanzwa tichikoka ruzhinji rweZimbabwe kuti riuye tiite officially launch our campaign, asi tatanga maprogramu kuti tigadzirire kuti Zimbabwe idzva iuye maita basi.
Tiri kuona kuti bato renyu rakaita dambudziko revamwe vainyoresa kuti vange vachikwikwidza kuvhoterwa kana kukwikwidza musarudzo, inganzi double candidates. Vachamisa vari kuti nechiitiko ichi, tichiona kuti panenge pakuda kuti munge muchijekesera nhengo dzenyu kuti ndiani anofananga achisarudzwa nebato.
Tanga tichiudza ruzhinji rweZimbabwe kwese kwatachifamba nhasi tatiri kumaronda tichiintrodusa macandidate kuti ava ndo vakamirira triple C, kuti vanhu vazizive kuti kwaita matsotsi vari kuda kufeka nguo yeyo ivo vari vegreen. Isu setriple C tine 210 maMPs ari kuzikanwa, tabudisa mumasocial media edu mumawhatsapp. Muchaona manje manje tine taakubudisa maposta kuti azare nyika yese kuti vanhu vazive rupau retriple C neava vanenge vakamirira triple C, so that tisaite dambudziko pakufamba maita basi.